Martine Urombozi Kuru ni kurafiki wa na Lucia Sini uyo waandika tena kuziwa paka ya ku ZBC achipinda ari ku Radio 4 ya kunzi National FM tikashanda tese kubva paidzidzira zvekushamarara achisimukira achiita maprogramu akanaka kwazvo mundimi dzechichewa ndevele pamwe nechishona. Lucy aifarira kuita zvese zvaanenge atumwa asinga ti iye aiwa izvi zvinoitwa naNangana kana kuti aNangana. Saka izvozvo zvakaita kuti afarirwe nevamwe vake vaishanda navo uyezve nevateereri vaimuteerera mundimi idzodzi. Saka kumhuri yekwaYasini tinoti tine urombo, uyezve kuvateereri vese veStudio 7 pamwe nekwese kwaaishamarara tinoti tine urombo zvikuru nekurasikirwa nemumwe wedu Lucy Yasini.
Tichiona kuti muchakabvu Lucy Yasini anga ari mushamarari uyezve mutori wenhau wechidzimai, munoona kunge acharangarirwa sei?
Lucy acharangarirwa semushamarari akangozvipira kubva paakatanga kushamarara kuti ashamarare nenzira yepamusoro mundimi dzese dzaaishamarara nadzo dzechewa, ndevele neshona. Akatsetseka mukushamarara kwake, uyezve akanga ari munhu asingatye kuti iri basa nderevanhurume kana kuti nderevanhukadzi. Aikwanisa kutumika kwese kwamune mamutuma kuti enda unotapa nhau kana kuti enda unoita maprogramu. Uyezve semunhu anga ane nguva yakareba achishanda, munhu aishanda nesimba achishandira mhuri yake, zvairakidzika kuti munhu achine shungu dzekushandira vana vake. Saka zvinhu zvakadaro zvinhu zvatinomuyeuka nazvo. Semunhu aidzidzisa vana vake ari ega kuti ndavatumira kuChina, Cape Town nekupi nekupi. Saka zvinhu zvinoyemurika.